tinonzwa futi mumapepa kuti kune vamwe vanga vari mumacommissioners vekare vaapplyawo kuti vadzoke. Saka tisi kuziva kuti ndianani vavo. Tinenge tichida kuti sevanhu vemuZimbabwe tizivewo kuti vanhu vacho ndevamwe vanga vanongedzerwa kuti vakaita hori here. So sezvo hatisina kuudzwa semhuri yemuZimbabwe kuti ndianani vakaapply, hatingazvizive kuti vanhu ava vakaongororwa sei kuti nyaya dzakaitika kare zvinozokwanisa kuitika futi here. Asi tinozvikudza kuti aiwa macommissioners apadhuze nokuapointwa nekuti commission ichatanga kushanda futi nemazvo.
Muri kugutsikanawo here nematsvagirwo akaitwa nhengo dzichange dziri mukomisheni iyoyi? Kuona kuti kune vamwe vanenge vari kuti zvanga zvisingapindi zvakanyanya muvanhu yatingati consultation.
Hatisi kufara nazvo kuti yanga isiri prosesi yakabatanidza mhuri yeZimbabwe yese kuti vanhu vese vapiwe mukana wokutaura kuti zvava kutarisira komishini ndezvipi. Tinongoudzwa kuti in terms of the constitution vanhu vachona kune expectations maqualifications okuti there must be at least 10 years experience in crime investigation ne public accounting or public auditing. But hatisi kuziva kuti vaapplya vacho vanomita marequirements wacho iwawo. Ndizvo zvatinenge tichida kuziva isusu se watchdog yecorruption.
Totarisawo vamwe vari kuti hazvibatsiri kuti pange paine commission iyoyi nekuti kubva kwekutanga haina kumborakidza kuti ine mazino kuti ingaita basa. Munoti
tinofunga kuti mainstitutions anenge anti-corruption commission akakosha stereki. Asi kune zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zvitange zvagadziriswa kuti tione kuti commission yedu muZimbabwe inoshanda zvekuita mamwe macommission kudzimwe nyika.